This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 18 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Pese parikutanga violence, mungwana pakaitika protest, pakatanga violence, mapurisa ndo varikutanga violence.
Veta Jamuka, sesijikile neve National Vendors Union Zimbabwe voratidzira zvakare muHarare, asi vamwe vavo vachirohwa zvakaipisisa nemapurisa. Woza yoratidzira kuvulawayo ichiti vana vanofanira kudzidza pachena kuzvikoro zveprimary.
Hakuna zvakadaro, hakuna zvakadaro. It has not been brought to my attention. All we know is isusu as government tikupa chibage kumarura areas.
Gurukota rinoona nezvevashandi pamwe nekugara kwakanaka kwevanhu, amai Priska Mfumira, vanoti hapana munhu anofanira kubhadhariswa mari yekutakurwa kwechikafu chinobva kuhurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anorwisa mvungamupopoto nhasi arova zvakaipisisa sachigaro wesangano revanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe kana kuti NAVUS vasten zvorwadza mushure mekuratidzira kwanga kuchida kuitwa nenhengo dzesangano iri. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vazvorwadza varohwa zvakaomarira nemapurisa pavasvika pakamba yeHarare Central. Vakabata maruva vanga vachida kupa mapurisa vachiti mucherechedzo werudo. Vazvorwadza vange vachitiwo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Asi vazvorwadza vabva vaitwa kanyama kanyama nemapurisa akavasiya varere, kunyange hazvo vamboedza kutsanangurira mapurisa kuti vanga vasiri kuda kuita zvemhirizhonga.
Pese parikutanga violence, mungwana pakaitika protest, pakatanga violence, mapurisa ndo varikutanga violence. Ndo vanoprovoka kuti paitike bongozozo.
Vaenderera mberi vachiti kurova varatidziri kuri kuitwa nemapurisa kuzvidza mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakaisa runyoro rwavo pabumbiro idzva remitemo yenyika rakapasiswa muna 2013.
Because president nerimwe rutivi vari kutaura kuti ndatendera vana veZimbabwe kuti you have right to assemble per section 58 in the association. You have right to demonstrate and petition per section 59. But mapurisa eZimbabwe vari kutaura kuti ano vaMugabe to hell with that thinking.
Dr. Patterson Dzamara avo vange vachiratidzirawo vatsinhira mashoko avazvorwadza vachiti zviri kuitwa nemapurisa kutyora kodzero dzevanhu zviri pachena.
Tiri maZimbabwe tese kaonero kafungiro nekaitiro kangasiyani, asi uri mukoma wangu, uri sisi wangu, uri munhuna wangu, uri baba wangu, uri mai vangu. Izvozvo ndo zvinofanira kunge zvakati kumbiridza nekutibatanidza.
VaDzamara vatiwo vazvorwadza vakakuvara musoro uye vange vachirapwa kune chimwe chipatara chemuHarare. Mapurisa paapedza kurova vazvorwadza abva atanga kurova vanhu panokwirirwa makombi pacharge office, zvaita kuti mumwe mudzimai wechikuru akuvare musoro. Pachiitiko ichi pasungwawo mumwe dzimai mumwe chete watisati taziva zita rake. Mune imwewo nyaya, sangano retajamuka nhasi raratidzira pamahofisi eUNICEF richiti harisi kufara nemashoko akaburitswa mashoko nesangano iri ekuti vana vadiki vasashandiswe nevanhu vakuru kana pachiratidzirwa. Izvi zvinotevera kuratidzirwa kwakaitwa muHarare svondo rapera nevamwe varatidziri vairangarira kushayikwa kwakaita vaitaidza maragore rapera avo vanofungidzirwa kuti vakapambwa nevasori. Mutauriri wetajamuka vapromisi mukwananzi vaudza Studio 7 kuti vaita musangano nanamuzvina hofisi veUNICEF pamusoro penyaya iyi.
Chabuda ndechekuti tazogara pasi nemukuru weUNICEF muno muZimbabwe, tikavatsanangurira kunyunyuta kuri kuita rudende rweZimbabwe pamusaka pestatement yavakabuditsa, mashoko avakabuditsa. Saka vachabuditsa imwe statement musvondo rinotevera vachitsanangurira mhuri yeZimbabwe position iyoyo.
Vamukwananzi vati mapurisa anorwisa mvonga mupopoto azosarauya pamahofisi eUNICEF aya ivo vatobvapo. Mutauriri weUNICEF vaVictor Chinyama vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vaita musangano nevetajamuka asi varamba kutaura kuti vataura nezvei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nengo the Women of Zimbabwe Arise kana kuti Woza dzaratidzira mvulawa yonasi dzichiti dzinoda kuti hurumende ibvise mari dzechikoro dzinobhadhariswa vanhu dzemalevhi. Woza inoti inoda kuti izvi zviitwe panotanga kotoro yekutanga mwedzi unouya. Mukuzeya nezvekuratidzira uku Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Magodhonga Mahlangu, mumwe wevakuru vesangano reWoza.
Mwana wepane kodzero kuti adzidze. And the culture we can only one up my instrument in Agassi and Day because each tower and Zimbabwe constitution that is nationally and then you have the Africa, each tower of Africa, Africa, in a convention that I know Zimbabwe. No Vumira, which is one of us in Mahara primary school and then it's over to secondary. Progressively, the state is supportive. They are finding out even with the inner one you are even in Mahara. 1991 is the one that I one of the instruments. But that one 2 years ago, 2 years ago. 1993, one of the 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 primary, general secondary, or the tertiary. That's why one of our demands that I was with it. I was. This is the one of the one of the one of the one of the primary. Effective by term of 2015. And then in secondary, $10, never leaves $5. I keep anything more than that. She was in Ghana with it. He came according to the general commentary in a tower of the national state, it was like my deliberate concrete targeted measures.
Asi sei mafunga kuita izvi parizvino takatarisa kuti nyika upfumi hwayo hwasvika kumawere parizvino.
Hatindi ndiwo mukana wekuti chikeizvo because haifunga kuti tikaramba tichibhadhara nedi vasarispensa kuti hai takarembisa vanyizi. Asi tiriona kuti haiwa panyawa havana kene vanhu.
Panyaya yemapurisa maratidzira musina mhirizhonga here? Hapana asungwa here?
Hapana asungwa.
Muzvare Magodhonga Mahlangu, mumwe wevakuru vesangano reWoza, vachitaura parunare vari kuvulawayo naMarvelous Muhlanganya weStudio 7. Utungamiri wesangano revarairidzi vekumaruva reRural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ, uo uri kufamba netsoka mutunhu unoita makiromita 200 kubva kumutawatawa kumaramba pfungwe kuenda kuHarare, unoti uri kuramba uchisungurudzwa nevasori pamwe nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezano PF. Inhengo yeRTUZ vaGift Siziva vanoti mushure mekunge vatiza kushungurudzwa pamwe nekutyisidzirwa mudunhu reUzumba vachipinda Mamurehwa neZuro, vakasangana zvakare nevasori vakavatyisidzira pamwe nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezano PF. Vasiziva vanoti izvi hazvisi kuzovatadzisa kusiya gwaro renyunyuto mangwana pamahofisi edzidzo pamurehwa vasati vasimudzira rwendo rwavo kuenda kuHarare. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tasangana nepamudziviro rekuti tazotorwa nevakomana Central Intelligence Organization. Vanga achida kuziva kuti tirinyatsomboita nezvei, saka ndokwatazoshera isusu leadership nevamwe eunioni vatanga tichifamba navo tichiratidza mapana edu ezvinhu zvatiri kuda kubva kuhurumende yezimbabwe. Saka tafamba makilomita anosvika iwo 90 something kilometers tichiri kufamba tine leadership yedu vazobudisa vamwe vanga vaenda kunotaura nyaya kumapurisa kuti tikazofamba tikabata nemakomana vakanga tisingazivi, uyezve tikazobata nevanhu vanga vauya vachipiwa mazanupf. But isusu tiri kukontinua tichifambira mberi nekuratidza kwetu tichienda kumuzinda iko kuHarare, kwatichasiyawo petition yedu yatakasiya inofanana neyatakasiya kuMP kuministry kwadistrict education officer wekuzinda Maranga.
Saka pane vashungurudzwa here pamambotorwa naivo mapurisa pamwe chete nevasoria?
Ashungurudzwa dziri kunyatsoonekwa ndiye mutevedzeri wapresident anauritaidio to iye anga atori akatori ari president akabatwa zvisina maturo uyezve nenzira yatinoti iye muchirungu iharassment.
Saka mapurisa ati chi?
Nyaya isati yafaira kwangoita maripoti kuti zvizvafamba kuti ivo vachiita mainvestigation, but as of now hatina any information that we have directly from vanhu vechimapurisa kuti naichafambisa sei sezvo taita maripoti achonaro.
Vanga vari nhengo yerural teachers yenyana muzimbabwe vagift siziva vari parunare pamurehwa mudunhu remashonaland east nestudio 7. Vanotungamira sangano rehashtag this flag Pastor Ivana Mawarire vari muno muamerica pari zvino vanoti vave kumboenda muupoteri kwechinguva chiduku vachityira upenyu hwavo pamwe nehwemhuri yavo. Ngatinzwei hurukuro yavakaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 muno muWashington DC.
Basa ndafambira muAmerica munomu chekutanga kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe kuti tisimudzirane, tisimbisane nezviri kuitika kumusha. Tese tiri kuziva kuti kumusha kwedu kuri kuda kuvakwa, tazvizivawo pamwe chetewo kuti izvo hapana achavaka kana isusu tisingavaki. Saka inguva yekuti tisimudzirane, nguva yekuti tibatane, nekuti ndo zvinhu zviviri zvakakosha izvozvo.
Tinoona vazhinji vakange vari kushoropodza kuti aiwa Pastor Mawarire makatishandisa, takajamuka tikaita zvese zvamamuri kutaura, asi pari zvino imi maenda kuAmerica munotii nezvekutaurwa nevane izvo?
Chekutanga ndechekuda izvo, ndechekuti izvo handina kunge ndakaronga kuti ndirwadzise vanhu, handina kunge ndakazvitarisira kuti zvicharwadzisawo vanhu zvekare. Asi pane zvinhu zviviri, chekutanga ndechekuti izvo ibasa rangu sababa vemba kuchengetedza imba yangu, mudzimai vangu nevana vangu. Ndikatadza basa iroro hakuna rimwe basa randichakwanisa. Chechipiri ndechekuti basa ratiri kuita harisi rangu ndoga, ino inguva yekuti nemumwe munhu umwe neumwe anga asina kubata awanewo pekubata, abva asumukawo. Nekuti tikada kuti munhu one ndiye ega ari kuita basa kana kuti watakatarisira, tinotadza basa racho. Ibasa rinorema, rinoda iwewe, rinoda inini.
Saka vari kubvunza kuti muchadzokera kumusha munotiine mubvunzo?
Kuchengetedzeka kwemhuri yangu chinhu chakandikoshera. Ndinofunga vanhu vakawanda vanoziva zvaitika kwandiri, mashoko akataurwa kwandiri nemutungamiriri wenyika, uyezve nevamwe vanhu vatisingazivi kuti ndivanani vakasvika kumba kwangu nekuhofisi kwangu vakarova mumwe munhu anondoshanda kuhofisi kwangu vachitsvaga mudzimai wangu. Saka inguva yekuti izvo ndinyatsokubata chokwadi kuti izvo mhuri yangu yachengetedzeka. Kana ndodzoka kumba ndichataura, asi pari zvino chokwadi chiripo ndechekuti ndichambomira.
Vanotungamira sangano rehashtag this flag Pastor Ivan Mawarire vachitaura muno muWashington DC naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Mumastudio edu epano paVoice of America nasitaita rombo rakanaka, tatsikwa naMuzvare Tariro Tandi vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu. Muzvare Tandi ndemumwe vechidiki vanga vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship chakaparurwa muna 2010 nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Chirongwa ichi chinounza vechidiki vemuAfrica kuAmerica kuzodzidziswa mabasa ebudiriro uye gore rino kwakauya vechidiki 56 kubva kuZimbabwe. Tinokutambira ine mufaro muzvaretandi.
Maita basa.
Muzvaretandi tiri kuona munyika mune kuratidzira kwakanyanya. Muri kuzvionawo sei?
Ndingati nokunga inguva yekuti vanhu vasvika pakuti vatswikinyidzwa zvokuti havachakwanisi kutambanuka, saka chavangosarwa nacho kwakuti vachiratidzire. Saka ndingangoti nokunga yanguva yacho yekuti vanhu vasvika pekuti chinjikakwata chinenge chakuda kuzofashukira. Saka vanhu vasvika pakuzofashukira nekuti nguva yareba vanhu vachingogununguna mumwoyo mavo.
Asi muri kuona here imi kugununguna kwevanhu iko kuchizounza shanduko, nekuti tiri kuona kuti kugunununa kwevanhu kwaane nguva.
Ndingati nini, kare vanhu vaingogununira mumwoyo, asi izvozvi vanhu vakawana simba kana kuti vakawana shingiso yekuti vakwanise kutaura zviri kuvashungurudza uyezve vachikwanisa kuratidzira zvinove zvinhu zvakanga zvisingaitiki. Taingoona zvinhu zvisingafambi zvakanaka, vanhu vachigununa vari mudzimba dzavo, asi izvozvi vanhu vawana kushinga kutaura kuti zvinhu zviri kuvanetsa kana kuti zviri kuvashungurudza zvinge zvichinge zvinogadzirisika. Ndiri kuona sokuti matauriro ari kuita vanhu zvizvarwa zvemuZimbabwe pamwe chete tichitaura nemashoko edu tichimaisa pamwe chete zvinogona kuunza shanduko munyika yedu.
Vanhu vari kugununawo muzvaretandi kuti vari kutyorerwa kodzero dzavo nemapurisa, pane chavangaita here kuti izvi zvimire pamutemo?
Ndingati pamutemo takatarisa constitution yedu inodzivirira vagari vemuZimbabwe, zvizvarwa zvemuZimbabwe. Asi sekuona kwatinongoita nezvese zvanga zvichingoitika kuti constitution kunyangwe tinayo, mitemo yedu kunyangwe tinayo, haiwanzwe ichiwanzoremekedzwa. Saka ndingati zvakakosha izvozvi ndechekuti magweta nemacitizens vawanikwe vari vanobatana pamwe chete vachiendesa nyaya idzi kumatare edzimhosva kuti dzinge dzichiwanikwa dziri dzinotariswa matare edzimhosva dzichigadziriswa. Nekuti mapurisa anofanira kuchengetedza vanhu. Saka kana vachinge vaakurova vanhu, vaakushungurudza vanhu, vanenge vari kutokanganisa basa ravanotarirwa iro kuti vange vachiita nenyika yedu yeZimbabwe.
Taitawo hurukure naPastor Ivan Mawarire vachiti vave kumboenda muupoteri. Zviri kukushamisa iwe here izvi?
Ndingati izvo hazvingandishamisi, nekuti tikaona basa ravanga vachiita, kusungwa kwavanga vachiita, vachimbonzi vaakuenda kumba kwavo kuti kunotariswe kuti vane button stick here, zvinhu zvese izvi zvanga zviri zvinhu zvokuti vange vachishungurudzika. Saka ivo nemashoko avo avari kutaura, tichionazve nekutsakatika kwakaita itaidzamara, zvinhu zvokuti chero mumwe munhu akawanikwa ari anofunga kuti asvikawo pakunge achizokwanisa kutsakatiswa, anogona kutyira mhuri yake neupenyu hwake iye. Saka zvisi zvinhu zvinoshamisika, uyezve nekusungwa kwavanga vachiita zvinhu zvatanga tichitoona kuti gumo racho ranga risina kunyatsomira zvakanaka. Saka zvakakosha kuti ivo sekutaura kwavari kuita vawanikwe vari vanogonawo kuchengetedza mhuri yavo.
Toyawo imi mabasa amunoita, munoshanda nevanasikana, munoonawo here kodzero dzavo dzichiremekedzwa munyika?
Ndingati tichine basa, tingati tikatarisa tingati kwatakanga tiri makore gumi apfuura ndopatichiri, zvinhu zviri kuiti kune zvinhu zviri kushanduka mbijana mbijana, asi tichine rwendo rwakawanda rwatinofanira kuti rwakakura rwatinofanira kufamba kuti kodzero dzavo dzinge dzichiremekedzwa. Ndingangopese muenzaniso, last week but one pakabuda article yekuti vana kune vanhu mastatistics ari kuti iwo vanhu 325 vari kuwanikwa vari vanobatwa chibharo mumwedzi mumwe chete. Izvi zvinotokuratidzai kuti vana vari kushungurudzika, endi kazhinji zhinji vanenge vari vanasikana. Saka tichiine rwendo rwakakura kuti tinge tichisvika pakunyatsoti vanasikana kodzero dzavo dziri kuremekedzwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru muzvaretandi nekuwana mukana wekuuya pano pastudio 7.
Ndokutendaiwo nekuve neni.
Tatenda. Gorokota runoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, amai Priska Mfumira, vanoti hurumende haisi kubhadharisa vanhu mari yekuti vapiwe chikafu, asi vakati vachaongorora kana paine masangano akazvimirira ari kuita kuti vanhu vabhadhare mari dzekutakurwa kwezvinhu. Mashoko aya anotevera kugunununa kuri kuita vanhu vakawanda kumaruwa kuti vari kumanikidzwa kubhadhara mari dziri kunze ndedzekutakurisa chikafu. munzvimbo yeWard 2 kuChegutu East. Vanhu vari kugununʼuna kuti vari kubhadhariswa madhora nakanzura wavo, uye vamwe vanoti vari kufunga kuti zviri kuitwa ndezveuori. Hatina kukwanisa kubata vekeya vanonzi vari kushanda mudunhu iri kuti tinzwe nezvenyaya iyi padivi ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Mupfumira.
Hakuna zvakadaro. It has not been brought to my attention. All we know is isusu as government tikupa chibage kumarura areas, even urban areas. GMB transfer from depot to depot. Isusu ministry tibatsirwa neBDF, even my Zimbabwe Defence Forces motor zavo zviri available zvikutransporta chibage to the distribution centers. Kana pane vari kubhadhariswa, I'll need to have it in writing so on the coup and we follow through.
Tiri kunzwa kubva kunana Manicaland, iko zvino tiri kunzwawo kuti kudzimwe nzvimbo dzakaita sekuma Shonaland West kuri kutaurwawo nyaya iyo kuti vanhu
vabhadhariswa. I'm not aware. I don't know the I'm not aware. Zvikanga zvaonzwa kuti vachenje nekuziva. But certainly, that's not our policy. Saka tikataurwa kuti ndeipi nzvimbo yacho and where exactly it is. We'll investigate and take appropriate action.
Saka vanenge vachigununʼuna ava vanokwanisa kuenda kupi?
Kune madistrict committees. Kune even social welfare at district level. Kune ma local chiefs, masabhuku. They know the procedure, where to go.
Imwe nzvimbo yataurwa vatumira ivo tsambambozha vati ivo pane kuward 2 kuChegutu East vari kuti kuri kuitwa izvozvo, asi vari kuti chikafu chacho chiri kubva kucare inova sangano rakazvimirira roga.
Saka naichibva kucare handina jurisdiction over care. Chine vari kuita zvavari kuita. Indiri kutaura zvehurumende. Hakuna zvehurumende zviri kunzi vanhu vabhadharise mari. Kana iri care, I can't comment on that. You have to find out. Please, rinotambiswa sei necare yacho.
Vari kuti ivo zviri kuitwa nemakanzura kunyanya, kwete maNGO. Vari kuti maNGO ari kungounza chikafu asi makanzura ari kuti vanoda madhora madhora.
Kana zviri zvecare, it's not government. We need to engage vanhu vecare, tonzwa kuti vari kudistributa sei. Ichokwadi here? Kana iriyo polisi yavo, handigone kuti ndipindire pazviri. Maybe anenge achivabatira, I don't know. But zvegovernment dati ndogona kutindira.
Gurukota rinoona nezvevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu, amai Priska Mupfumira vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeSudan muhurumende yemubatanidzwa vaRiek Machar, nhasi vanga vachitarisirwa kutaura zvavari kufunga mushure mekupedza nguva yakareba vakawanda kubva muna chikunguru zvichiteura kurwisana kuri kuitika munyika iyi. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika yeAmerica kana kuti US Homeland Security Secretary vaJay Johnson vari kutarisirwa kuenda kuLouisiana kunoona kuti hurumende yavo ingabatsira sei vanhu vakaputsirwa dzimba nemafashamo emvura. Mufananidzo womumwe mwana wemuSiria anga akazara ropa anogara muguta reAleppo iro rine hondo inotyisa unonzi uri kurwadza vanhu vakawanda pasi rose. Nyaya yekushandiswa kwechisimba nemapurisa paanenge achiparadza vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo inonzi nevamwe inenge iri kuwedzera zvichitevera kurohwa zvakaipisisa kwevaratidziri nemapurisa nezuro nanhasi muHarare. Masangano akazvimirira anosanganisira reHeal Zimbabwe Trust pamwe neboka revechidiki veMDCT vaburitsawo magwaro vachishoropodza kushandiswa kwechisimba nemapurisa mukuparadza vanhu vanenge vachiratidzira. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia pamwe navagadzira chirumhanzu vanove bato reZANU PF. Tatanga nekubvunza vaMahia pamusoro pegwaro ravaburitsa.
Chekutanga tinoti mapurisa anofanira kunge achichengetedza vanhu. Ibasa rehurumende kuchengetedza vanhu venyika vanogara munyika imomo. Uye vanhu vane kodzero dzavo dzekuratidzira kana vachinge vaine zvavanogunun'una kuradzira ndiyo nzira yekutaurira hurumende pane pavanenge vasingabvumirani napo uye zvinenge zvichivanetsa kutaka zviri bumiro remutemo asi tiri kuona kuti mapurisa ari kunyanya kushandisa inotori violence yaari kushandisa against vanhu vanenge vasina vanenge vakabata maruva havana kubata matombo vakangobata maruva ndinofunga kuti izvi kana hurumende yasimiti chaiyo yeudzvanyiriri yanga isingasviki pakadaro paisipoti izvozvo kana achiita nyika ine runyararo nyika inoremekedza kodzero dzevanhu mapurisa kana achinge aona kuti vanhu vachiora mutemo vanofanira kuvasunga vovaendesa pamberi pematare edzimhosva kwete kurova vanhu vachivhindikita vanhu kunge vari kurova mhuka izvo zvakaipa
pamusoro penyaya yerukurukurwa iyi pamwe nemashoko ataurwa navamahiya munoti vachirumhanza
pane vanhu vatatu vamataura vamati inini vakataura napamusoro pokuratidzira matii mukuru wenyika mapurisa namasoja handifungi kuti pakati pedu tiri two pane munhu akamirira vanhu ivava kana kuti mainstitutions iyawa saka hatigoni kutaura nezvazvo asi chiripo ndechekuti vanhu ndo vari kuratidzira ndo zvatiri kuona chepiri vamwe vanoti mapurisa ari kurova vanhu asi tikada kutarisa iko zvino handifungi dziri kuti vamahiyavo neni tinobvumirana kuti wevhi kana uwandu hwaitika mazuva ano zvokuratidzira iko zvinombobva nokupi kana tiri vanhu vanoda runyararo munyika tinofanira kuongorora kuti zvinhu izvi zvinobva nokupi uyezve zvinoda kuzosvika papi tine nyika dzimwe dzakatyorwa mutemo navanhu ivava vanga vachiratidzira asi mukati mavo muchinge mune nyanya ndofunga mutemo wedu unobvumira izvo kuti no vanhu ngavaratidzire asi kana vanhu vachiratidzira maorganization zavo o zvikwatakwata zvavo izvozvo zvinge zvinozikamwa kuti vakuru vavo ndivanani so that kana pakava namatambudziko anoitika mukuratidzira ikoko then the responsible authority kana kuti vakuru vacho ndo vanenge vazova liable motikari dzinoputsikwa kutozoziva kuti motikari yaputswa nani idambudziko iroro vanhu vakuvara vakuvadzwa nanani hapana anorondedzera
vamahiya sezvataurwa navachirumhanzu vari kuti pane nzira dzekuti munogona kunyunyira nadzo sezvamaita dzekuburitsa magwaro munoti
kuratidzira kuti pakasiyana magwaro anonyorwa magwaro anonyorwa aya haverengwi hapana anopindura hurumende yedu ihurumende yekuti haiteereri vanhu nyange mukanyora magwaro havateereri zvinozotuma vanhu kuti vaende mumigwagwa kunoratidzira vakabata maruva nemaplacards inyaya yekuti hurumende yedu yakaoma musoro haiteereri vanhu haina hanya kazhinji kachino kuti vanhu vataura zvakati
vachirumhanzu vezanu pf vanongoti mangwana kuseni vamuka vatopinda mumugwagwa varatidzira hatisatamboona mapurisa achirova vanhu kana pachibuda nyaya dzekunzi vashungurudza vanhu chii chinenge chichitora nzvimbo
ndo zvandataura ndikati handisati ndiri mutauriri wezanu pf ndingati pavanoratidzira vanenge vasina kuwana mvumo here kana kuti kwete maybe regai ndipe mufananidzo maybe wenyika yakaita sesouth africa kusouth africa vanoti kana vanhu vachimacha kune vavanoti mamarshals vachinyatsokukontrola chini vanhu vavo saka zviri nyore kuziva kuti uyu munhu akuita musikanzwa uyu haasati ari umwe wedu but now situation yedu yezimbabwe ndoyokuti kuti unyatsokuziva kuti munhu ari kumacha uyu ane semu chinangwa here kana kuti haana ndo pane dambudziko
nhengo yezanu p f vagadzira chirumhanzu manzwo kubva kumukuru weheal zimbabwe trust varashid mahiya vaviri ava vanga vari parunhare muharare nestudio 7 muchirongwa chedu chelive talk chewomen's round table na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kuri kuitwa munyika nemasangano akasiyana-siyana pamwe nevechidiki sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare veta jamuka nevenational vendors union zimbabwe varatidzira zvakare muharare asi vamwe vavo varohwa zvakaipisisa nemapurisa gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro akanaka evanhu amai priska mupfumira vanoti hapana munhu anofanira kubhadhariswa mari yekutakurwa kwechikafu Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ese mazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina ndimi yake Mwakalele.
Thank you, Jonga Kandemiri, and good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Thursday, August 18th, 2016. As always, we'd like to thank you for joining us this evening live from Washington. I'm Dimyake Mwakalielie. Here are our top stories this evening. Members of Tajamuka stage peaceful demonstrations at UNICEF's offices in Harare.
As I speak, Linda Msalira is in illegal political detention at the Tshukurumbi maximum prison, and the UNICEF has never said anything about that. As I speak, Itai Dzamara is nowhere to be found, but UNICEF has never said anything about that.
Police disperse vendors at a Harare police station protesting against alleged state security brutality.
The police are actually showing the highest level of disrespect to the President of the Republic of Zimbabwe.
And Pastor Evans Mawarire of hashtag This Flag says he started his movement to push for the realization of Zimbabwe's liberation goals.
My grandfather went to war against colonialism, and so did my father as a young man. And those two men did not see what they fought for. They gave birth to me, and I haven't seen what they fought for.
These stories and so much more coming up. Stay tuned. Tajamuka Sesijikele campaign today held a meeting with UNICEF officials in Harare following claims by the United Nations agency that it is illegal to use children in political protests. The family of abducted political activist Itai Dzamara recently featured children at an African Unity Square who handed flowers and cakes to the police. This happened during a public demonstration to mark 17 months of the disappearance of Dzamara, who started Occupy Africa Unity Square, which wants President Robert Mugabe to step down for allegedly failing to properly run the country. Our correspondent Patricia Mudadigwa reports from the capital.
Several members of the organization danced and sang outside UNICEF offices in Harare, denouncing the organization for attacking the Dzamara family for using children at Africa Unit Square last week. UNICEF warned the family and activists, saying, "Children are protected by various international and local statutes from participating in public protests." It quoted Article 15 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, which relates to freedom of association. Article 15 stipulates in part that children have the right to meet together and to join groups and organizations. This section is silent on the participation of children in public protests. However, some provisions of Section 81 of the Zimbabwe Constitution state that every child has the right not to be recruited into militia force or take part in armed conflict or hostilities. It further states that every child has the right not to be compelled to take part in any political activity. But Tajamuka Sesijikele campaign stressed during their protest today that UNICEF should have expressed these sentiments every time President Robert Mugabe used children in his rallies. Speaking outside UNICEF offices, Tajamuka Sesijikele spokesperson Promise Mkwananzi accused the UN agents of seeking to pacify the sitting government at the expense of the children it claimed to be representing.
As I speak, Linda Msalira is in illegal political detention at the Tshukurumbi maximum prison, and the UNICEF has never said anything about that. As I speak, Itai Dzamara is nowhere to be found, but UNICEF has never said anything about that. We don't expect the international community to behave in that way. And we don't expect employees of UNICEF to use their positions within the organization to push political agendas, to push partisan agendas.
Silvanos Mujova, a member of the political campaign group, told Studio 7 that they want a retraction of the UNICEF statement.
We expected them to retract the statement, first of all, and then after that retraction, they issue an apology to Itai Dzamara's family directly to say those kids were demanding the return of their father, not that they were being political. No.
Fortune Nyoni, another activist, concurred, adding that Itai Dzamara's children were at the demonstration seeking answers from the ZANU-PF government on the whereabouts of their father. Mokwananze and three other members of Tajamuka Sesijikile campaign met with UNICEF representatives. Mokwananze claimed that UNICEF has agreed to have a relook at the statement and address the concerns of the campaign group.
She agreed that within a week, she's going to consult within the United Nations and make a review on the statement which they made and make a public statement clarifying the position of UNICEF.
UNICEF Chief of Communications Victor Chinyama confirmed that they held a meeting with the Tajamuka Sesijikile campaign but declined to disclose what was discussed. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Patricia Modadigwa.
Now for perspective on the role of the use of children in public protests, we have an in-studio guest with us, Tariro Tandi, a human rights lawyer and a 2016 Mandela Washington alumni. Welcome to the show, Ms. Tandi.
Thank you for having me, Ndimi.
So you just heard the report, and obviously that is right up your alley in terms of the use of children and, of course, human rights issues. What do you make of the UNICEF claims that the children here were unlawfully used?
Being honest, I think even as lawyers amongst ourselves, we're not in agreement. And one of the things is that what is it that you define as exposing children to a political, you know, rally where they can possibly be hurt, and also just being there and participating in a process where they want to know where their father is. Mm-hmm. And they have to understand. Imagine when you remove the children from understanding where their father is, because when they participate in those processes, then they can have an understanding of what really happened to their father. But if they're at home, they will never understand, which is something that I think most of us, even as lawyers, are battling with, that there is need for a balance. Even as UNICEF is bringing out a statement talking about the presence of children in these participating in these processes, there's also the other bit that also says why was UNICEF silent when it realized Linda was incarcerated and has five children who right now do not have anyone who is taking care of them. We also have Itai Dzamara who disappeared and he has children who right now do not have anyone who is taking care of them. So I think most of us are battling with that balance, and it becomes problematic because some of us feel that there was nothing wrong, because when you look at the things that are problematic is probably having the children themselves participate. If people are throwing stones, if people are chanting slogans and so forth. But in this instance, these children just handed out flowers and cakes.
But now what about the possibility that, and I want to believe that UNICEF, of course, UNICEF is the body that protects children. And obviously there's some concern that they have here. And of course, I guess there's a need to separate between emotions and legality.
Exactly.
So is there any, I mean, what do you read into what the real issue is here? And of course, they also make reference to the fact that, well, President Mugabe has been allowed to use children at rallies. So what do you think UNICEF is trying to say, really?
I think, understandably so, Ndimi, as an organization, as an institution that protects children's rights, when it came to their attention, depending on how it also got to them, their interest is probably to protect those children and ensure that they are safe, which, like I said in the beginning, needs to be balanced with this aspect of these children also having the right for them to know and participate in processes where they can have a clearer understanding of what happened to their parents or the processes that the nation or the country is engaging in a bid to ensure that either their father or their mother returns. So I think it's a bit, you know, it's problematic, and we'll always have divergent views. Even as lawyers, we can never have the same perspective to this issue. But I think, you know, what we're also calling for is that balance to say, you know, in as much as, yes, we need to protect our children, ensure that they are safe in these spaces, what is it that we are also also doing as a nation, as a country, in terms of ensuring that these children are actually having someone providing for them, mm-hmm. and also not being deprived of their mother and their father's care.
So what do you think Zimbabwe and UNICEF will do to try to resolve this particular issue?
I think now it's a bit problematic because also I think if you really look at it, Ndimi, there is a lot of politics in play. And since they've issued a statement and there are all these rallies, they're actually, I think, the reason why even the communications person did not want to disclose the details of the meeting is because it's very political. As an institution, if they are to withdraw their statement, what is it that it will mean?
Right.
It will probably mean that they are in together or in partnership or in agreement with what Tajamuka is doing.
Okay.
And so that will also put them in a very awkward situation with the government.
So it's politics.
It's very political.
Well, thank you so much for joining us and thank you for your insights on that. That was Tariro Tandi, a human rights lawyer and 2016 Mandela Washington alumni, speaking with us here in our studios and heading off back to Zimbabwe soon. Have a safe trip.
Thank you, Ndimi.
Police in Zimbabwe today severely beat up prominent activist Sten Zorwadzwa, who led some street traders in staging a protest at the Harare Central Police Station to express their dismay over alleged police brutality. Thomas Chiripasi was there and filed this report.
Zorwadza, who is the board chairperson of the National Vendors Union of Zimbabwe, or NAVUZ, arrived at the Harare Central Police Station together with another activist, Patson Zamara, while holding flowers that they attempted to distribute to police officers who had already mounted a barricade. Some police officers approached Zorwadza, who tried to explain that their demonstration was going to be peaceful, but in no time, some baton-wielding officers came out of the station in full speed and assaulted Zorwadza. Hilda had earlier told reporters that their demonstration was meant to send a message to the police that they were supposed to protect citizens and not to victimize them when they are demonstrating against problems they are facing.
For the first time in the history of Zimbabwe, we have decided to take head-on Mapurisa right by their doorstep, right by their gate. Our campaign is a campaign to promote peace in Zimbabwe, to promote peace in a militarized state.
He said police were violating the constitution whenever they violently dispersed peaceful protesters.
The police are actually showing the highest level of disrespect to the president of the Republic of Zimbabwe.
Zamara weighed in, saying police were violating citizens' right to freedoms of assembly and expression.
We do not want war in this nation. Of course, we know whatever they are doing, whatever they've done, they've been trying to push us to a point where we say we are in a war situation. But we do not want that. We want peace, we want love, we want a Zimbabwe where we are able to express ourselves and still live peacefully after expressing ourselves.
After assaulting Zorwadza, the cops went on to beat up people who were at the charge office bus terminus, and in the process, an elderly woman was injured on her head, while another unidentified woman was arrested. It could not be established how many people were part of the planned protest, as most activists were among people who were boarding commuter omnibuses at the terminus. Police spokesperson, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, told Studio 7 that she was unable to comment on what happened at Harare Central Station, claiming that she was yet to be briefed about the incident. President Mugabe told the nation recently his government would not allow any form of protest. This, despite constitutional provisions allowing peaceful demonstrations. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
At the same time, members of Women of Zimbabwe Arise, or WOZA, staged a peaceful march in Bulawayo, demanding that government scrap levies in public schools with effect from next term, which starts in the first week of next month. Our correspondent Taura Eshaba has more.
WOZA! WOZA!
WOSA director Jenny Williams told Studio 7 that her organization has since 2006 been campaigning for free primary education and wants government to scrap levies charged in public schools, removing the burden from hard-pressed Zimbabweans. Williams castigated government for having misplaced priorities and said the state must ensure that 20% of the national budget goes towards education, as outlined in the Dakar Declaration of 2000, which Zimbabwe has ratified.
Government must take back from parents the responsibility of paying and educating children. We have cried, we have marched, we have sat in, we have died in. They continue to ignore us. They passed it in the new constitution. We gave them time. They continued to ignore and put more money to bats and sticks.
The demonstrators sang and marched through the central business district to Mhlahlandla government complex, where they wanted to deliver a petition to resident minister Eunice Sandimoyo, but were stopped from doing so by police, who blocked the entrance to the offices. Reverend Useni Swanda of the Zimbabwe Institute for Social Transformation, who also joined the march, said he supports WOSA's calls and reiterated that it is government's responsibility to ensure that citizens get quality education by training and paying teachers well.
We need this government to supply quality education to the people of Zimbabwe. As citizens, we are saying the constitution gives us a right to quality education for everyone. So we're demanding that from government.
Zimbabwe's education system, once the envy of the world, is crumbled amid the ongoing economic crisis, compelling parents at one point to fund even salaries of teachers through levies. Local education officials declined to comment. Reporting for Studio 7 from Bulawayo, this is Taurai Shaba.
You're listening to Studio 7 coming to you live from the Voice of America right here in Washington. Coming up, a closer look at peaceful demonstrations and alleged police brutality in Zimbabwe.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
We are broadcasting on 909 Metum Wave and on the 4930 5940 and 15460 shortwave frequencies.
On the internet, find us at www.studio7news.com.
You can also text us at 001-202-465-0318.
But first, a look at regional and international news. A haunting photograph of a bloodied young boy injured in a devastating airstrike in the Syrian city of Aleppo has captured the attention of people around the world as it circulates through traditional and social media channels. Syrian opposition activists released a photo of a boy looking stunned and exhausted as he sat in an orange chair of an ambulance with his face covered with blood and dust. And people in the southern U.S. state of Louisiana are assessing their losses after a historic flood in the past few days killed at least 11 people and damaged or destroyed more than 40,000 homes. Zimbabweans have been, of late, staging peaceful protests in the country, a move which has resulted in President Mugabe, Army Commander General Constantine Chiwenga, and some state officials warning them that the government will take stern measures against public protesters. Since July 6th, when Zimbabweans staged a massive stay away, the police have been descending heavily over protesters, mostly demanding the resignation of President Mugabe and an address to social and economic problems bedeviling the country. Protesters say their public action is guaranteed by the Zimbabwean constitution, while the government claims that such moves are designed to denigrate the person of the president and dent the image of the country, which is failing to attract meaningful foreign direct investment. Why is the government not keen to see people protesting in the streets? For perspective, Studio 7's Gibbs Dube reached out to Rashid Mahia of Heal Zimbabwe Campaign and Gadzira Chirumanzu, a ZANU-PF activist. Mahia says protesters should not be brutalized by the police.
The role of the police is to provide security for citizens and not to injure citizens who are actually enjoying their democratic right to express themselves against whatever issues that they are fighting against. So we think it is that serious because it's the role of the state, particularly the police, to ensure that citizens are safe and secure and not to harm them.
Mr. Chirumanzu, it seems as if the police are actually clamping down heavily on, protesters. And we still remember the president warned, protesters against staging some of these kind of peaceful marches. So what is your reaction to what Mr. Mahia is saying?
Well, the constitution of Zimbabwe allows the individuals or groups to demonstrate. But, what is shocking, even the responsible authorities, that is in terms of security, the mushrooming of so many organizations that want to protest in the street. And you now wonder where all these organizations are coming from and who is, pushing this agenda of protesting and who is financing all these people all the way from their residential places into the combis or buses or whatever it is to come and demonstrate in Harare. So at the end of the day, behind the scenes, you could see that there is, a hidden hand trying to push a certain agenda, which at the present moment is not very clear. You will find out that, most people who are running their own private businesses, they are being disturbed by the so-called demonstration. It's almost like day in, day out, and we have these demonstrations. And the people are disturbed in their movement. People are injured, and the same applies with the police. So at the end of the day, you could quickly say, there is now war between the security forces and these people who are coming up with so many agendas and demonstrating. And if you try to find out exactly what they are really are demonstrating,
war between the police and the people,
you find that there are so many channels of venting their anger through approaching the relevant authorities and also through the court. But at the end of the day, this is not what is taking place.
Yes, let's go to Mr. Mahia. Mr. Mahia, I think you are hearing Mr. Chirumanzu very clearly here. And he talks about a hidden hand. Are you Western sponsored when you are actually conducting these protests?
The hidden hand is very visible. It's a very visible hidden hand. People are angry. The young people are unemployed. The hand is clear. The people of Zimbabwe have no opportunities. The people of Zimbabwe have lost any opportunities to fend for their families. It is a very clear hand. You cannot look for any other reason other than the fact that people are expressing themselves because of the democratic right, because they don't have any other option. And the only hidden hand that we can talk about is they are yearning for freedom, they are yearning for opportunities in their country. Anyone who talks about any other hidden hand does not live in Zimbabwe. If you live in Zimbabwe, you know that the difficulties that people are facing are forcing them to go to town to march and express themselves.
Mm. So, Mr. Chirumanzu, it is clear that Zimbabwe has got some problems. There are no jobs. That's very true, factually. There are few jobs that are there. And then when you talk about the economy, it's just tanking. So what Mr. Mahia is saying may be 100% true. What is your reaction to that?
At the end of the day, we know if anyone wants to remove the ruling government or the ruling party, there are ways of doing it in a legal manner. Right. For example, I don't see the space for people to go or to assemble, like what Comrade Mahia is saying, taking into the consideration the economy. Where are the councillors, for instance? This is the first port of call. And then from there, you have the MPs because they'll be representing you. So are we seeing the councillors, they fail, the MPs, they fail? Now, at the end of the day, this is why I am saying there is certainly a hidden agenda of which at the present moment I myself cannot pinpoint who is behind all these things. Because it does not make any sense for thousands of people to be organized and be transported to town. Take into consideration that one does not have a cent to move into this. So at the end of the day, you find that this is a well-organized thing, of which I wanted to assume that the relevant authorities, like people in the security sector, will know all the details. And I'm sure they are in a position to deal with it.
Right. So can we have your last word, Mr. Mahia?
We want a peaceful Zimbabwe. And citizens only remain peaceful and off the streets when they are in industries and working and they have opportunities. What's taking the youth of Zimbabwe and the ordinary people of Zimbabwe to the streets is because they are desperate. They want to express themselves to the government. And they are doing that legally because the constitution provides so. So the police should not be brutal. The police should make sure that they handle these cases with the concern for the rights of the citizens, because they are expressing their rights legally as is provided for by in the Constitution.
That was Rashid Mahia of Heal Zimbabwe Campaign. You also heard from Gadzira Chirimanzu, a ZANU-PF activist. Both spoke with Studio 7's Gibbs Dube. Hashtag This Flag founder Pastor Evan Mawarire, who spoke at the Atlantic Council in Washington yesterday and also here on Studio 7 Live Talk, says he wants to see Zimbabweans realize the dreams of independence. VOA's Joe DeCapua has more.
Before last April, few people had heard of Reverend Mawarire, but then he made a video draped in the Zimbabwean flag. He criticized corruption and a failing economy. That began the At This Flag movement and led to subsequent protests, strikes, and stayaways. The Zimbabwean government did not take the movement seriously at first, then it did. Mawarire was detained on July 12th and accused of inciting violence, a charge later increased to subversion. However, amid mass protests, charges were withdrawn the following day. Speaking at the Atlantic Council, draped in his flag, he said his life has changed dramatically.
If you had told me 3 months ago that I would have to run from home overnight, if you told me that my family would be accosted in the middle of the night at home, if you told me that my kids would be watched at a school as my wife picked them up, I really would have asked that you have a medical checkup of some sort, because there was no way that I could ever have planned what has happened.
He said it has felt like a crime to feel like Zimbabwe could be better.
I believe that we're standing at the cusp of the opportunity that allows us to see this beautiful nation become exactly what it is supposed to be.
Mawarire said generations of Zimbabweans have not reaped any benefits of independence.
My grandfather went to war against colonialism, and so did my father as a young man. And those two men did not see what they fought for. They gave birth to me, and I haven't seen what they fought for. My children, my 5-year-old and my 3-year-old, have to see the kind of Zimbabwe that my forefathers believed in when they went to liberate our country.
The pastor said the Bible teaches to care for the poor, many of whom sleep on the streets, including a street named after President Mugabe.
Hordes of vendors, of old senior citizens, old women, sleep in that street, not because she doesn't have a home, but she couldn't make 25 cents. She couldn't make 50 cents on her 5-6 tomatoes to be able to go home and come back the next day. So they sleep in Robert Mugabe Street.
Mawarire said Zimbabweans must be at the forefront of change. He added they cannot expect foreign powers, the African Union, or the Southern African Development Community to do it for them.
The reason why I sat there and recorded that video is because I looked at a small flag that sits on the desk in my little office in Harare. But it also dawned on me in that very same moment of frustration, as I lamented the fact that my country seemed to have stood in the way of my dreams, it dawned on me that I'm the one that's responsible.
Mawarire's leaving Zimbabwe has upset some, who say he has abandoned the movement, or that he has refused to accept his role as a leader after calling for protests. A Zimbabwe Herald newspaper article has called him a fraudster who collected money from gullible believers in the United Kingdom through his church, only to evade tax. The Zimbabwe government has said he's supported by Western powers. It's not clear when he might return home, especially, he said, after President Mugabe stated he should leave. Joe DeCapua, VOA News, Washington.
Very briefly on an update in the Olympic Games in Brazil. Brazilian police sources say U.S. Olympic swimmer Ryan Lochte and three teammates fabricated a story about being robbed at gunpoint and in fact had damaged a gas station in Rio. Two members of the U.S. swim team were stopped and detained at the Rio de Janeiro International Airport as they tried to travel home yesterday, the U.S. Olympic Committee confirmed. Still in the Olympics, Jamaican runner Usain Bolt is back in action today to defend his unofficial title of fastest man alive as he competes in the 200-meter sprint. Stay
tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m., where today's hosts of the Women's Roundtable, Marvelous Mthlanga Nyahuye and Praxedes Jeremiah, will be talking with listeners and experts about the impact of peaceful demonstrations in Zimbabwe, as one of the prominent protesters, Linda Masarira, is still locked up taking part in the July protests. What are your views on these issues? Please call and join the conversation on 001-202-619-2077. And also, you can join the conversation on Facebook, which will be streaming live. And that's our show from us this evening. Thank you very much for joining us. Please stand by for Studio 7 in Ndebele with Ntungamile Nkomo. I'm Dimiake Mwakalielie here in Washington, wishing you a very, very good night.
Siyabonga ndimi lichona njani mthokazi omuhle siyalamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 ngoNcwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngoNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Kuchaywa inkokheli yabaphila ngokuthengisa esitaladeni itshengisela eHarare isipha amapholisa amaluba njengendlela yokutshengisa ukuthula lothando.
Sikhalela inkululeko in terms of ama freedoms ethu, freedom of association, freedom of speech, freedom of petition, freedom of anything you can think of.
Kobulawayo inhlanganiso yeWoza itshengisele layo isithi imali ebhadalwa isikolo yiyo esetshenziswa ukuthenga izikhali ezisetshenziswa ngamapholisa ukutshaya abantu betshengisela. Owasungula umkankaso with this flag umfundisi Ivan Mawarire ongapha eMelika uthi uzadinga ubuphepheli ngoba impilo yakhe lemuli yakhe isengozini ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphila ngokuthengisa esitaladeni zeHarare batshengisele namuhla bekhonona ngocuku lwamapholisa. Lokhu kwenzakale amapholisa enyakazela emasangweni enkamba yeHarare Central Police Station, lapho amalunga enhlanganiso yeNational Vendors Union Zimbabwe INAVUZ ebezotshengisela khona phansi komkhankaso othiwa hashtag this flower protest. Kubika uMavis Gama.
Abasakhulayo kunye nabazali lamhlanje batshengisele bephethe amagwaliba alensolo zabo kunye namalungelo abo ayephulwa nguhulumende kwezemfundo. Bebehlabelela behaya uhulumende bethi
amapholisa abesedlula ikhulu aze ngemoto ezimbalwa ogoqela ezimbili ezisetshenziswa ukuthela uzulu ngamanzi ababayo. Babhaxabulwe kabuhlungu abazetshengisela ababalisa umgcini sihlalo wenhlanganiso yeNavuz uStan Zorwata kanye loPatterson Zamara ngesikhathi befika ukuzatshengisela bephethe amaluba. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela, uZorwata loZamara bangena umhlangano lentatheli izindaba bezazisa ngenjongo yalokhu kutshengisela besithi kuyikubonisa uthando kwabasesipholiseni. Emhlanganweni lo owenzelwe emahofisini eNavuz, umgcini sihlalo wale nhlanganiso uMnumzana Zorwata uveze ukuba asikho isizathu sokudinga incwadi evela emapholiseni ngoba kulilungelo labo lokwenze lokho phansi kwesisekelo sombuso welizwe. Amaluba kade bezama ukunikeza amapholisa bebesithi yisibonelo sokutshengisela ukuthula lothando kuye wonke umuntu okubalisa lamapholisa. Omunye obone lokhu kusenzakala obecatshe lapho kugadelwa khona imijova e-charge office uMnumzana Thamsanqa Jamela uthi ukhathazekile ngokwenza kwamapholisa.
Iwo esiwakhalelayo thina njengentanga leyi esikiyo kumbe singathi ngama general citizens abezizizalwane zeZimbabwe sikhalela inkululeko in terms of ama freedoms ethu, freedom of association, freedom of speech, freedom of petition, freedom of anything you can think of. Yiwo amalungelo esiwakhalelayo esingelawo eZimbabwe bese sithi sikhululeke ngapi. Uyakhumbula ubaba uNkomo wakhuluma wathi ke isifundo lesi sibuye kimi sengikhulile ukuthi ilizwe lingakhululeka kodwa abantu izizalwane zakulelo lizwe zibandezele.
Ujamele ukhuthaza uhulumende ukuba abozilalela izikhalazo zikaZulu hathi uqinisa ikhanda eqhubeka ehlukumeza abantu banye athi uyabakhokhela.
Maye efuna ukuthi abe lokho ekhona esikhundleni akabe khona kodwa alungise phela inkinga zabantu. Abantu abalandaba noma bengazi babuswe ngusibani banyana osuka ngapi asina msebenzi lakho thina. Into esifunayo njengabazalwane bezimbabwe izizalwane zeZimbabwe ikuthi kube lamalungelo kungaze kwaba le selective application of the law.
Akusahambanga njengendlela kade kuqoqwe ngayo lokhu kutshengisela njengoba abekade kumele baphatheke behle besabela khatshana ngemva kokutshaywa kwenkokheli yabo kulo yedwa owesifazane obotshiweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis kama.
Inhlanganiso yeWomen of Zimbabwe Arise iwoza itshengisele ngokungena esitaladeni namuhla yaya emahofisini kahulumende emhlahlandlela kobulawayo. Ilezikhalazo ezigoqela ezemfundo iyakhuthaza njalo uZulu ukuthi yekele ukubhadala imali yama-school fees ngoba isetshenziswa ukuthenga izikhali ezisetshenziswa ngamapholisa ukuhlukuluza uZulu. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abasakhulayo kunye nabazali namhlanje batshengisele bephethe amagwaliba alensolo zabo kunye namalungelo abo ayephulwa nguhulumende kwezemfundo. Bebehlabelela behaya uhulumende bethi kusukela kutem ezayo abayikuhlawula ilevi ngoba uhulumende wavuma ukuba abafundi bazofunda kungelambadalo. Omunye wabafundi uNontokozo Siwela ukhulume esemhlahlandlela ngomthetho wamazwe omhlaba wezemfundo owasayinwa nguhulumende weZimbabwe ethi awulandelwe.
Lapha lamhlanje sizokwethulela uhulumende umlando wakhe awusayinayo for the past 25 years esithembisa ukuthi uzasifundisa mahara ku-primary education asiye
ubuhle benkosi Chumalaye usekele amazwi kaSiwela ethi uhulumende usethethe umlando wokubafundisa kungelanhlawulo wawuphanyeka ebazalini. Umfundisi uUsen Sibanda laye ophatheke ekutshengiseleni kwalamhlanje ukuthaze uhulumende ukuba alalele uZulu njalo kungehlula baya kuyatshengisela esigodlweni emzini wakhe.
Lapha silanda ukuthi uhulumende kumele aqalise ukulalela abantu beZimbabwe ukuthi sifuna ukuthi abantu abethu bafunde, sifuna ukuthi sithole izibhedlela ezirayithi. Uhulumende nxa engafuni ukusilalela sizathatha izikhalo zethu sizilethe phambi komsamo phambi kwakhe. And ubaba uMgqabe kumele abekwazi ukuthi abantu sebediniwe. Nxa engasoze asilalele lokho okwenziwayo kathesi kuzayenziwa eGweru, kuyayenziwa eHarare, sizagcina sikwenza phambi kwakhe e-State House.
Unkosikazi Magodonga Mahlangu, ilunga lehoza, uchaze kabanzi ngemithetho eyasayinwa nguhulumende kwezemfundo kodwa angayilandeliyo, wathi lokhu yikwephula amalungelo abafundi. Amapholisa aqabuke abatshengiselayo sebesemahofisini emhlahlandlela bazama ukwethusela, kodwa unkosikazi Mahlangu wabatshela ukuba kabesabi njalo useza babophisa ngoba usebazi ngoba bafole okusemthethweni njalo lesisekelo sombuso siyabavumela ukutshengisela. Amapholisa azame ukufuqa, kodwa abatshengiselayo bayala belokhe bemindawonye. Abehoza bakhulume labatshengiselayo baze baqeda abakufunayo. Amapholisa asala engelankani sebehaladwa ngumkhokheli wabo ebadobhisa amabhakane lamaphepha athiwe ngabatshengiselayo. Abehoza banqume ukuba makungabi lomzali ohlawula imali yesikolo mhla zivulwa, uhulumende aze enze umhlangano labazali aphawule ukuba bengasahlawuli imali yesikolo. Bacele njalo ukuba uhulumende athuthukise imali yebhajethi yezikolo kanye lokuthuthukisa ezemfundo ezweni. Unkosikazi Jenny Williams nguye ophe abalindayo amasango emhlahlandlela iphepha lalokho abafuna kwenziwe nguhulumende ngemva kokuba sebevale amasango ukuba bangene bayebona usibalukhulu wedolobho lakobulawayo uSandi Moyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngingunompumelelo Moyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kwezemabhandleni inamuhla sikhangela indubo ezikhona ezikolo zemabhandleni ezisuke ziphazamise abantwana besikolo bengabe besaphumelela ngendlela eyiyo. Sixoxa lo mnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Siziba.
Ngiyabonga, sanibona balaleli.
Okwakuqala siyazi li phakathi kokutshengisela njengababalisi bemakhaya lisuke eMashonaland East ngomvulo njalo liphakathi kohambo lithi lizatshengisela lize liyefika eHarare likala ngokunenginengi okuhluphayo ezikolo zemakhaya. Selingaphi kathesi?
Ye, kathesi sesihambeke amakhilomitha afika wona amachumi ke amani sibhekise khona ke ekugodleni saseHarare. Njengathina njengabameli bamatitsha sihlengiseka ke ngisimo ke singamanga kuhle ke kulaba abafundisa ke kwezindaweni zemaphandleni.
Sizwa kuthiwa lihlangana lokuhlukuluzwa okukhulu khona ngapho ngabacuphi bakahulumende ama-CIO. Ungasichazisela indubo elihlangana lazo?
Ngenxa yokutshengisela kwethu sihlale ke okungathi thina ke imizuzwane eminingi ke lapho ke esikhethwe khona ke yona okuthiwa ingakiwa ke business center ngamadoda ke abaka ade ke beyisikhombisa abahambela bekuyatibuza ukubana linaliyenza ngokwani njalo kuyeke lalaba ontanga abasha-ke abavele ebandleni elibusayo lona ele-WPF lapho abafike khona bahlukumeza kakhulu-ke mayelana-ke lokutshengisela kwethu kubanayo kuyini esifunayo njalo futhi sijongene.
Akusichazisele ngomumo wezikolo zemakhaya Siziba nxa sikhangela ikakhulu izakhiwo zokufundela lokutholakala kwengwalo zokubala.
Abantwana bethu befunda-ke indaweni ezingela-ke ma-infrastructure, abanye bafundela ngaphansi kwezihlahla njalo futhi-ke abala mabhuku okubhalela, ababalisi banjani bafundisa abantwana bemile-ke kungela-ke imiduli yokubhalela njalo abantwana bebhalela phezu kwezihlahla. ganja uzakhangela ukubana ke abathi yena uthisha ratio le iy'ndaweni ezinjalo igcina siba phansi ngenxa yokuthi ke indawo yakhona inzima amagetsi vele asona nto abantu abasayifisa ngoba bekwazi ukuthi ikhatshana-ke iyinto abantu abasemaphuphweni ukuze kutholakala amagetsi-ke emaphandleni esikolo.
Ngike ngezwa abanye abazali bekhuluma ngokuqoqa imali yokuthenga amachoko efilabhusi. Ayasilela lawo amachoko?
Ababalisi bazama kakhulu emaphandleni lathi nje inhlanganiso besiyenza-ke inhlelo zokuhamba-ke siyenzisa-ke ukuthi abafana bedlala ibhola ukuze laba-ke abanqoba sibanike amachoko lamabhuku kodwa uzananzelela ukubana isimo ngenxa yokukhula-ke kwezindawo lezi izinto ezitholakala zisuka zinganeli kube lihlupho kakhulu ngoba ungakhangela-ke ebesikhona-ke ngale nyanga ezidlule-ke emathebelele north-ke endaweni-ke yasesomvuku lapho-ke ebesiya emdlalweni zabona ukubana sithile kodwa-ke asifinyeleli noma abazali labo bezama lathi nje inhlanganiso sizama kunzima ukubana sikwazi ukubana ezikhona ziyezele ezindawo ezigoqele somvuku-ke zonke lezi.
Inswelo zonke lezo okhuluma ngazo ungathi ziphazamisa njani abantwana besikolo?
Umntwana usuka angasayenzi kuhle-ke njengokukhangelelwa kwakhe singathi thina i-intanethi yakhe-ke intelligence isuka ingafiki-ke ehlangothini olufanele lufike ngenxa yokuthi yena-ke etshona efunda lapho akungela khona ama-resources.
Hayi, siyabonga mnumzana Siziba, isikhathi sesesidliwe ngumangoye. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, nami ngibongele ukuthi
belilalele uhlelo lwezemaphandleni. Sixoxa lo mnumzana Gift Siziba, isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi bemakhaya, i-Rural Teachers Union of Zimbabwe. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki
ezayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku-909 meter wave, laku-shortwave 4930, 6065, laku-15460 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Wasungula umkhankaso we-hashtag this flag umfundisi Ivan Mawarire ongapha eMelika okwamanje uthi kasoze aphenduke ekhaya ngemva kokwethuselwa ngumongameli Robert Mugabe. UMawarire uthi uzadinga ubuphephelo kwesikhatshana esadingisisa ukuthi athathe liphi inyathelo. UMongameli Mugabe sekhulume kakubi ngoMawarire esithi kayehlala phesheya ngoba engafunakali elizweni. Live Talk namhla sikhangela ukutshengisela osokubhahile elizweni abantu bekhonona ngendubo zelizwe ezitshiyeneyo. Amapholisa lawo evimba lokho kutshengisela ngocuku. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abacitsha umlilo eCalifornia khonapha eMelika bathi umlilo osusabalele idolobho leli usutshise izindlu ezimbalwa. Impi yabalwa becatsha abeBoko Haram kwele Nigeria isile minyaka eyisithupha. Isishiye isigaba seningizimu yakwele Nigeria ilendlala enkulu. ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Usibalukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Mangochka uthi uzoluka soze abanjwe ngamandla ukusebenzisa imali ezasungulwa kusikhashana esilandelayo eyama-bond notes. UMangutsha utshele umhlangano we-Confederation of Zimbabwe Retailers ukuthi ukusungulwa kwemali le kujonge ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba abamabhizimusi kuyibo abazayisebenzisa kakhulu. Sokuyimvama ukuzwa ngokutshengisela eZimbabwe kulezi nsuku uZulu ekhonona ngombuso weZANU-PF osokuze kuchithekele la kuzizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe afana leMelika, oBhilithane, Canada lamanye. Izolo lanamhla abantu babhaxabulwe kabuhlungu ngamapholisa eHarare betshengisela bekhonona ngodaba lwemali yama-bond notes kanye locuku lwamapholisa. Kulokutshengisela okwenziwa ndawana yonke ngabasakhulayo bekhala ngokuthi kabayibone imisebenzi abayithenjiswa yiZANU-PF kukhetho luka-2013. Abanye abafana labe hashtag this flag labe tajamuka sesijikile ngabathi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esikhundleni ngoba sehlulekile. Umbuzo okhona ngothi kambe ukutshengisela lokho kuba lezithelo na? Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe labalwela ilungelo loluntu abathi uNkosazana Makoto Ngamahlangu oweWoza lo Nkosazana Sletemba Mathe. Umqalisiziba nguNkosazana Mathe.
Mina ama-demonstrations lawa ngibona engani they are really putting i-pressure ku-government ukuthi I responded to ama-needs abantu laloba nje khathi sengakatshengiseli isifiso sokuthi agcwalise izifiso zabantu lezithembiso azenzayo ngesikhathi sokhetho luka-2013. Singakhangela namuhla bembonaka kuthiwa amapholisa e-Bed Bridge ngale atshintshwa ngendaba ye-corruption. Kodwa ngelinye ilihlo bengikhangelisa ukuthi amapolisa ayehluleka ukumisa ama-demonstrations ayekhona ngoJulayi laphana. So yi-pressure yona leyo yisayini yokuthi i-government is bending to i-pressure yama-demonstrations ayenziwayo yona lawo. Laloba nje wona engani a-concentrated kakhulu e-Harare. Kodwa kuyakhanya ukuthi hayi i-pinch bayayizwa kakhulu.
Wena Mahlangu, kunhlanganiso yenu ye-Hoza. Beloke litshengisela isikhathi eside. Libona ngani kuba lobubelo na? Bayezwa yini ukutshengisela kwenu?
Bayezwa sibili ukutshengisela kwethu lanxa nje kunokho okuthiwa ngoSethemba ukuthi khona baphuza ukugcwalisela, baphuza ukwenza, kodwa siyakunolithi lapha umfutho bawufilile seli-pressure bayizile. Ngani ngoba ngananzile izinto ezinjengesikhala ngazo, uyathola ukuthi lanxa bengakhulumanga ukuthi sesenza so uyathola ukuthi sekunokuzithiba mbijani. Singananzela kakhulukazi singakhala ngoJulayi laphana kuze kutshengiselwe ngo-Stairway. Sasikhonona kakhulukazi ngokuthi abamthova bayathathelwa izimali, ama-roadblock asenganeno kathesi aseyehlile. Singakhangela futhi ngokuthi oBulawayo satshengisela sithafuna ama-prepaid meters, i-council yakoBulawayo yahle yakumisa. So kunye kuyazwakala wabone ngezenzo ukuthi hhayi sokunganeno. Ungananzela njengenhlanganiso yokuzalo sithe sicasa ukutshengisela kubo 2004-2005 besitshaywa kakhulukazi ngamapholisa. Sekumele ukuthi sihambe siyetshengisela siphelethe ugwalo olukhuluma nge-police brutality, sahamba i-Southampton, sahamba i-Central, sitagete bona ngokwabo kathi saba sasitshaya.
Thina abaphandle kwelizwe sibona ngani ukutshengisela kwangalezi nsuku kwenzakala kakhulu ngaseHarare. Abantu bakoBulawayo kabafuni bona ukutshengisela.
Mina ngibona ngani ukuthi ukutshengisela okwenzakala khathesi kuningi kakhulu eHarare. Kubangwa ukuthi izinto eziningi zi-headquartered khona ngale eHarare. So ukuthi ukutshengisela kwangkhona kube le mpumela ekhanyayo. Kuyamele nxa ukuthi sithagethe i-Ministry ye-Finance, koBulawayo ayikho lapha i-HQ ye-Finance. Kuzamele kumatshwe kuyiwe khona ngale lapho kule headquarter yakhona. Kodwa ngokubona kwami ngabe kuthiwa izinto zi-decentraliziwe. Ngabe ama-demonstrations lawo ascattered all over the country, not ukuthi ebe concentrated only eHarare khona ngale.
Kodwa phela singakhangela kule enziwe eBite Bridge. Kuqhamuke ingxabangxoza khona ngale ngoba beyalisiwe ukungena lezinto zabo. Bahle baqalisa ama-demonstrations khona ngale. Kusinika imicabango ukuthi engxenye abantu bakubulawayo bafuna ukugoqa izandla.
Akunjalo ukuthi abantu bakubulawayo bafuna ukugoqa izandla ngananzela. Kobulawayo bathatha isikhathi sabantu ukuthi wena babele ishu ukuthi wena udaba lolu yilo sibe lusenhlizeni zabo ezibafuthelayo. Kule demonstration esakade ayenza singabantu bakubulawayo. Ubandlululo lukamongameli uMugabe ekhuluma ngokuthi wena amakhala angakafundanga yikho egcwele iSouth Africa ezikanye. Lokho kwahlokomisa abantu. Ngiphinde ngivumela noSethemba futhi kwamkana ukuthi wena okunye okwenza kuba nzima yikuthi wena yonke into iseHarare. Njengalamuhla besifuna ukutshengisela thina siyebona uMinister of Education. Kodwa sigcine sesiyabona uResident Minister esithemba ukuthi uyathatha elizwethu alihambise khona ngale.
Ikho-ke lonke vele liyavumelana ukuthi udubo olukhona lapha yi-devolution.
Yeah, i-devolution.
Yeah, i-devolution. Okunye uyabona ukuthi PJ mina ngiphinde ngicabange ngithi isikhathi esiningi into zenziwe eHarare ziphinde zonakalele khona ngale zingakafiki kithi ngaphandle. So ngenye indlela ngiyake ngibone ngani kuthiwa abantu bakobulawayo balokungani abaphatheki kakhulu endabeni zona ezezokutshengisela ngapha kobulawayo ngenxa yokuthi baya besithi anti vele bazenzele imesi yona leya phinde bayilungise bodwa.
Ngibona abanye vele kwezinye inkundla besithi hayi ngezinto izinto zeHarare lezi thina sathi sibulawa lapha ngegugu rawundi abantu bonke bazithulela yikho ke khathesi okwenzakalayo kabayenzi khona ngayo.
Yikho ngisitsho ngisithi bayenza izinto ziyabunjwa khonale zivumelwane kuseHarare kucatshelwe nangithi xa sokukubi futhi kodwa ku-affecta thina sonke. Nxa labo khona le Harare sebesola sokutshayana sokujamuka sesisithi abajamuke batshayane kulungiswe kukhona ngale ngoba kulapho kuwonakale khona kulapho ephekwe khona imbuza vele thina singafakwanga phakathi njengoba la ngogugurawundi kwakuthule kuthiwe zwila khathi sabanye bayala ukuthi yayenzakala.
Unkosazana Silethemba Mahle Mathe ulwela ilungelo loluntu ube lo nkosazana Magodo Ngamahlangu owehoza. Bebexoxa lo Praxedis Jeremiah owe Studio 7. Nangosiza
Valeu!
loliwe nguzahara ehlabela ke kamnandi egciba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kuthaywa abakhokheli benhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni betshengisela eHarare. Njalo kobulawayo inhlanganiso yeWoza layo itshengisele phezu kwembadalo yemfundo. Kwaneloko lamhlanje olibalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.